zatiri kujua ndizi kuti pezi ndio ari stable kulera kuti wana kurwana awasi wari nani awasi panowozo kuti awagoni kumuka vachiri kutambirwa asinikade kuti tipi is too early kana kuti ichiri nguva pfupi yakanyanyisa kuti tiziye kuti mishonga yavari kupiwa unyatso kuvabatsira here sezvo vachangoitanga imwe yacho somuenzaniso umwe unobayiwa directly muvein remdesivir unoda kuti varambe vachiutora zuva kuti mazuva mashanu saka hatingazive kuti uchavabatsira zvakanaka here kunze kwekuti mazuva mashanu iwayo apera ndopatinenge takuzonyatsokuona kuti zviri kufamba sei asi pane zvino vari kutaridza zvavo kuti kunyange vava munhu ati kurei mishonga yavari kupiwa iri kubatsira
tambeuza kuti vambobuda muchipatara zvakanga sei apa vanobvumidzwa kudaro here
aiwa murwere anenge asingabvumidzwe kuti aripoti achimbobuda achinobuda panze izvi ndezvematongerwo enyika munoona kuti vanhu vakawanda vaungana vakaungana paruzhowa rwechipatara chewaterate vachivanamatira nekuvakurudzira kuti vapore nekuchinjidza saka iwo semutungamiriri wenyika uye semunhu ari kukwikwidza musarudzo yekuda kuramba vachitonga vanofunga vaona sekuti zvakakodzera kuti vabude vandoonekwa nevatsigiri vavo asi deanga ari mumwe munhuwo zvake hazvitobvumidzwe zvachose kuti kana munhu wabatwa nechirwere checovid-19 checoronavirus ungopota uchibuda panze hazvitombobvumirwi
pane mishonga yakawanda here yavari kushandisa
aiwa iye zvinoizvi vatrambu ndingati pavakatanga mishonga yavakatanga kupiwa inonzi monoclonal therapy inogadzirwa nekambani inonzi regeneron mishonga maantibodies maviri ari manufactured anogadzirwa nekambani iyoyi kazhinji toziva kuti vanhu vanoziva kuti muviri wemunhu unogadzira masoja yakurwisa chirwere chipi nechipi zvacho saka kambani inogadzira masoja anobatsira kurwisa coronavirus masoja iwayo anonzi regin covid-2 yakatanga kupiwa vakazopiwa zvekare remdesivir iyo yatinozivawo zvakare kuti yemishonga iyi iyo monoclonal therapy neremdesivir mishonga ichiri kutraiwa kana kuti ichiri kuongororwa kuti inoshanda here haisati yanyatsokunzi yapiwa mvumo yokushandiswa nekuti ichiri kutestwa kuti one kuti inonyatsokubatsira vanhu zvakanyanya here saka izvine tingati vane monoclonal therapy vane remdesivir kouya dexamethasone yavawedzerwa saka tingati mishonga iyoyo iri ina ndo yavari kushandisirwa pari zvino uye vari kutorawo masupplements anosanganisira zinc nemavitamin supplements anobatsirawo zvakare kuti miviri wavo urambe uchibatsirikana mukurwisana necovid-19 iyi saka tingati munhu ari kutambirirwa zvakanyanya chaizvo chaizvo zvemhando yepamusorosoro kurakwa kuri kuitwa trump hakusiko kunongoitwa munhu wese wese apa vari kutora zvese zvavanokwanisa kuti vabatsire mukuru wenyika.